dzidzano rinotiratidza kuti tasvika panguva yekuti it's not business as usual in Zimbabwe. And the mantra yekuti Zimbabwe is open for business inobva yashaya basa. Nekuti vana zvina bhizimusi ava veDelta vari kutaura kuti ivo zvinhu zvavo zvose zvavanoda kuti vakwanise kugadzira madrinks avo aya zvinoda foreign currency, and vari kugadzira zvinwiwa zvavo neforeign currency asi vachizvitengesa nemabhondi. Zvinozonetsa zvekare kuti vadzoke kunoita sekuti bhizinesi ravo randochifamba. Saka zvinokatyamadza kuti patiri kuti Zimbabwe is open for business asi vana zvina bhizinesi kutombunyikidzwa.
Tanzwa kuti Reserve Bank of Zimbabwe yakavimbisa kuti ichange ichiwanisa kambani yeDelta mari yekunze yainoda kuti inge ichikwanisa kushanda. Sei zvakatora mukana wekuti patange paratidzirwa nekambani kana kuti itange ya 310 kuti yakutora matanho kuti RBZ izoziva kuti vanoda mari yekunze?
Zvinotiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, mukoma akandemire. Delta iyoyo sandi iyoyoga kambani inoda foreign currency kuti irambe ichishanda. Saka vangangodaro zvavo vopa chitsidzo kune Delta kuti tichakupai foreign currency kuti bhizinesi renyu rienderere mberi. Ko mamwe mabhizinesi ese aya anoda foreign currency aya havachazvifambisa sei? Ko vabereki vese ava nevana vanofunda vari kune nzvimbo dzinoda foreign currency vachazvifambisa sei? Ko sisi vangu vanonohodha kuDar es Salaam vachaiwana ipi foreign currency? Saka hatingatiri matanho ari kuda nehurumende aya yekufamba vachivhara pese panenge pabuda buri kuti zvichatiita kuti rongo redu iri rikwanise kunge rakazara. Tichaona kuti maburi acho akawandisa ende kuti vapote vachiyanama-nama ka handifungi kuti zvine kwazvinosvika.
Vashandi vehurumende vari kunyunyuta kuti vanodawo kunge vachitambiriswa mihoro nemari yekunze, asi takanzwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanga vakabata matomo vaConstantino Chiwenga vachipika kuti hapana mushanda anozotambiriswa nemari yekunze. Sei iwo vari kuzokwanisa kunge vachiwanisa makambani mari yekunze asi vasingade kupa vashandi mari yekunze?
Ya, zvinotidzosa futi paya mukoma kandemiri pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dai vakuru ava vagara pasi vabvuma kuti chinhu ichi vachitadza. Nekuti wakaona iwewo vashandi vakuita zvokubatirwa chiwepu kunzi endai chete munorapa vanhu muchida musingade, hakuna chakanaka chinobuda even muhealth delivery imomo. Ende vashandi ivo vacharamba variko vachiratidzira. Zvinotiratidza kuti vakuru vakuru vedu vanotitungamira ava havana hanya neutano hwenyika yedu, havana hanya nemafambiro ari kuita zvipatara zvedu. Nekuti ivo pachezvavo mafacilities atiri kushandisa isu sepovhu ivo havaashandise. Saka kuparara kwaita health delivery yedu havakuone kuti ivo vakarwara vanoende kuSingapore kwavasingapore uku, asi ambuya wangu vari kune mamwa vakarwara vachada kunotsvaga vana chiremba. Saka nyange vana chiremba vakaratidzira, ivo chavo chavanofunga kuita chechokuti vacharamba vakatsika konzi kuita kuti vavamanikidzire kuita sekudzoka kubasa. Asi havasana chiremba voga vari musituesheni iyi mukoma, vadzidzisi vari musituesheni iyoyo, mushandi wese ari musituesheni iyoyo, bhondi harisi kushanda. That is the bare truth that the government needs to appreciate. Harisi kushanda maRTGS ayaya hazvisi kushanda zviya. Saka ngavachingobvuma kuti ikonomi itaitadza iyi. Kana vachifanirwa kuti vatsvagiwo vanhu vavanotarisa kuti huyai mutibatsira kuti ikonomi itaita sei, they need to do that. Asi zvavari kuita izvi kaizvi hakutungana kwembudzi.